Niente di cui tira ne ku kakamadza wezve nekufarira kuti chichi ri kuitika yezvi nomudzano PF. Tinoona kuti izvo akakasike kutanga kuti vemayouth ava vari kufumura vanhu vavari kuti izvo vari kuita zvecorruption. Tinoona kuti gore rakapera vakazviita futi vakataura mazita makuru akaita sana Albert Mpofu, norangari vatu vakataura futi vakaita sana Mangunja nevamwe vakadaro. Asi isu sekuona kwedu vamwe vanenge vachiona zviri kuitika munyika, hapana action yatakaona ichitorwa nebato ravo. Chatakangonzwa chichiitwa ndechekuti mukuru webato angati achaita komiti yekuti kuongororwa yekuti zviri kutaurwa nemayouth ichokwadi here uyezve kuti zvingaitwe sei. Asi kubva ipapo hapana kana feedback yatakazobonzwa kuti saka chii chakawanikwa nekomiti iyoyo ekuti iro bato richaita sei nenyaya iyoyo. Takatomboona mayouth achipupa furo kuti ha vamwe vakaita sana Albert Mpofu achitovabvumidzi kuti vauye kupati headquarters kuti vaive basa ravo. Asi takazongoona nyaya iyoyo yangopera yakangorova vana Albert Mpofu nevamwe vese vakaramba vachiita mabasa avo semazuva ese. Saka tinoona kuti hapana zvavakaitwa. Asi gore rino this time around tiri kuona kuti mayouth aya ataura zve. Asi iye zvino vakabuda vachiti tiri kazvimirira, hatisi kurepresenta mayouth ebato. Asi takati tatyamadza ndechekuti vabvako kuti takazvimirira, vabvako kutaura vamwewo vakuru vakuru vemakambani vakaitwa sana Tsagwirere Sakunda, vakaita sana Natafadzwa Musarara nana weGreen Fuel. Takaona kuti ZANU PF haina kuzvitambira zvakanaka. Zvanga zvasiyana nezvakaitika last year. This time takushamisika kuti iye zvino kwakangoitwa meeting chimbi chimbi. Takatoona machinda akutotaurwa kune ruzhinji kuti vamiswa, vamwe vatobviswa pazvigaro zvavo zvekuyouth uyezve vamiswa kuti vashande mubato kwegore rese. Saka pando pari kutikatamadza kuti chasiyana pamapato maviri evanhu vakadomwa vachii. Ava last year gore rakapera kwakadomwa vakuru vakuru vemubato, asi hapana zvakaitika. Veyouth vakaramba vari mumaposition avo muzvigaro zvavo. Ivo vakataurwa vacho hapana zvatakaona zvakaitwa. Vakadomwa vacho kuti vari korapt, hapana zvakaitwa, zvakangonyararwa nyararwa. Asi ino iyeko zvino taakuona kuti vakabva vamanya kubviswa mubato, kupanishiwa. Saka tinge taakuti vakudomwava uyezve havana muzvigaro kana muzano macho, vane masimba akanyatsoita sei anobata vakuru vemuzano. Yekuti zvinobva zvatovabvunduta zvatovatsamisa kuti kumareverei vanhu ava, mataurirei mazita evanhu ava.
Iyo nyaya yehuori vambofana munoiona sei?
Nyaya yehuori yanga yanguri yatekeshera muZimbabwe kwemakore nemakore, kana vatomasi mapfumu akatobemba korapsheni korapsheni tichiri kuchikoro chaiko. Asi tinoona kuti inyaya yaivharwa vharwa nebato riri kutonga guru reZANU PF. Kana vana edikatekere chaivo makore ekuma90s ikoko ndo zvavakatodzingirwa muZANU PF kuti uri kutaurirei nenyaya yekuti tiri korapsha. Saka tiri kuona kuti makore ese aya hapana chine musoro chaicho chaicho chinonge chakaitwa nebato iri rekuti tivhuise nyaya yecorruption. Iye zvino yadzika mhinzi zvisati zvamboitika. Asi tiri kutoona kuti iye zvino vakomana vatatu havataura vaviri havataura nezvecorruption yavari kuti yakanganisa nyika. Mwedza vari kurevesa pane zvimwe zviri kuitika zvatisinganzwisisiki, hatizivi. Asi tiri kunyanya kukatyamadza ndechekuti vakabva vatomanirwa kudzingwa mubato. Saka ndopari kungoratidza kuti nyaya iri kuenda mberi necorruption. Panyo pekuti vezano vati okay, vakomana zvamakaita iti hatizvifariri, hazvisiri gwara remusangano. Asi nyaya yecorruption zvechokwadi yanetsa muZimbabwe. Ngatiitorei iyoyo nyaya yecorruption yamataura, tiise iyo nyaya mberi pachisungo chepolitbureau yavakaita musangano marumwe zuro. Dai iriyo nyaya yavakabuda nayo kuti vakomana ava hatina kufarira zvavaita, tavapa maoni kuti next time hamuiti zvinhu zvenyu negwara iri, harisiro gwara remusangano. Asi nyaya yecorruption ndo yatiri kutotora serious kuti zvechokwadi sebato tinoitora serious. Ende taakutoona kuti toita action, toita zveshe zvinoda kuita tokubatsirai vakomana kuti nyaya yecorruption yevanhu vamataura voongororwa zvoendeswa kana kuzaki nemamapato anoita anoongorora nenyaya yecorruption. Ndo nyaya yatanga tichitarisira kuti ive iyo inobuda papolitibureau meeting yakaitwa nezanu PSC kukunda dzimwe nyaya dzese. Asi tiri kuona kuti nyaya yakanyanya kukosha kwavari yekuti zvamakaitei zvakomanani hazvisi rigwara remusangano, saka taakumisa izvigaro.
Nai vambofana, semaonero enyu, ko iro remangwana revechidiki ava rakamira sei?
Kufira kwavo isusu vari kudzimba edu hatizonyatsozivi kuti madhiridhiri anenge achiitika aita vazoda kuzvitaura iye zvino chii, nekuti nyaya dzevanhu even vavakataura ivava hazisi kwatiri hazisi zvitsva. Zvangoita kuti ive nyaya hombe ndeyekuti zvaakubuda mumachinda aya emuzanu PF vaakureverana pachavo. Takanguri tataura kuti ongororai zviri kuitika nemakambani aya, kana vatendai miti chaivo vakatosvika pakuvharwa kukuvhiringidzwa basa ravo republic accounts committee yemupalamendi muya, vachiongorora vana Sakunda ivo vanana komandi agriculture nemari dzacho svikira zano yaakutanga kuvhiringa zvinzi dzekuti MDC hamuremekedzi president. Saka nesuwo hatichauyi kumakomiti kwenyu. Nyaya yakanga yanetsa asi zano PF kusanganisira vakomana vemayouth avo vaitonge vachibatsirana muzano imomo, kubatana kusungana patavo kuti nyaya dzakadai hadzitaurwi, nyaya dzakadai hadziendi mberi. Saka zvakutikatamadza ndechekuti sei nhasi tazosanduka chii? Nhasi vakomana ava ndopavazoona kuti vakomana nyika yaurayiwa nemachinda here, zvazouya kwavari nhasi here. Apa ndopanonetsa kunzwisisa kuti pane chimwe chatinoona isusu kuti chingave chiri chokwadi havo kuti kune corruption yakadai yadzikamidzi muzimbabwe iri kuuraya nyika. Asi tiri kumba tinenge taakuti asi chii chaita kuti muzvitaure nhasi? Mazviziva nhasi here izvi, kana kuti pane zvimwewo zvamanetsana mubato menyu zvamaakuda kurwisana pachenyu moda kuunza nyaya yecorruption? Isusu vamwewo tichipindira munyaya dzenyu, asi pane nyaya dzenyu dziri muzano imomo dzamanetsana dzamakuda kupinza ruzhinji rwezimbabwe kuti rubatane nemi, nekuti vanozviziva kuti nyaya yecorruption wakaitaura ruzhinji rwese rwezimbabwe rinobva rwamuka kuti aiwa zvechokwadika mataura nyaya iyi. Nocorruption yatanga tagara tichitaura nezvayo nemakore nemakore ndo yatinoziva kuti yauraya nyika.
Vachizivisa veruzhinji zvakanga zvasungwa nepolitibureau, vakafanira kubata chigaro chemutauriri wezanu PF vapatrick Chinamasa, vakati kuti vechidiki vatatu ava vakwikwidze musarudzo dzebato vanofanirwa kutanga vaenda kuchikoro chechitepo School of Ideology kuti vanodzidziswa nezvegwara remusangano. Munozvionawo sei zvakataurwa navachinamasa?
Aizvoo zvinenge zvakutosekedzwa kuti ideology yacho hatida kutombobvira tainzidzisa vamwe hatisimo mubato mavo, hatizivi kuti ideology yavanombodzidziswa ikoko ndeipi yacho. Nekuti kana iri history yenyika ihistory yenyika, ideology yavazonzi vakanganisa nhasi yanga yagara isiko, kana iri ideology yekuti munoreverei vamwe here kuti vari kuita corruption, hatichazivi manje kuti ideology yemuzanu yavari kunzi vachikora vakanganisa vada kudzidziswa zvakare ndeipi. Ndekuti ideology taingonzwa kuti kunoenda kunana chitepo kunanani, vari kunodzidziswa chii chatisingazvisumo? Zvikoko zvehurumende zvacho izvozvo, masilabhasi ehurumende vavo havatidzidzisi, asi zvinonodzidziswa kuchitepo zvii izvozvo. Saka takakonda kuti munhu akagara pasi akabuda pachena kuti muzimbabwe mune corruption ndo yauraya nyika onzi ngaaende anodzidziswa gwara remusangano. Isu vamwe ari kumbatenda kuti zvimwe gwara remusangano rinoti musafumure vane corruption, saka musafumure vane corruption vari pamusorosoro. Zvikanda ndokutyora gwara remusangano hatizivi, ndekuti zvinototikatamadza kuti chavatyora gwara remusangano apa chii chaicho chinoti munhu dzokera kuchikoro.